ininzi ni-marvelous mhlanganya huye ndishithi yeyino misoro yenawudzeludzana sichipiri gumi guru 23-2018. Mutungamiri weMDC vanelson Chamisa vanoti munyika munofanirwa kuumbwa hurumende itsva inofanirwa kubata matomu kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya mabatirwo ari kuitwa basa negurukota rezvemari vamutuli Ncube panguva iyo nyika yaita manzenze munyaya dzemari. Vechidiki Muzanu PF voshora vaAC Lumumba vachiti zvavari kuita zvinopfumura bato reZanu PF. Paramende inoudzwa kuti dzidzo iri kudzikira zvakanyanya munyika nepamusana pekushayikwa kwevarayiridzi vakadzidzira basa iri. Studio 7 inoenderera mberi nekuburitsa nyaya dzine chekuita nedambudziko rechirwere chegomarara repazamu iro riri kucherechedzwa pasi rose mwedzi uno waGumi Guru. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kune vechidiki munyaya dzehupfumi. Takatarisa kurudziro yavachamisa yekuti munyika muve nehurumende itsva inofanobata matomu ichigadzirisa zviri kunetsa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.